munotoona kana kwese kwamuri kuna naamerica kune mapurisa murodhi, isusu chaicho chika kuti kuramba vasiri murodhi sei, nekuti vanhu vaakudzerera mafambiro atakuita muno muzimbabwe. Tikakupai statistics dzevanhu varikuchaira vasina malaisensi, munotoshamisika. Dzevanhu vari kuuraya vanhu dhiraivha vanenge vasina laisensi. Umwe ari kubondera kana ngatimboti paconvoy inonzi state motorcade, tipei laisensi, havana laisensi. Human behavior, pane panonzi the stick and the carrot method. Isusu setraffic safety council tinoita the carrot. Saka ziri kuti zvikaitwa nomumazvo sokutaura kwakaita vamatanga vari musecond republic, vari munew dispensation, kundoda kuti makurukota angu anyatoita basa nomazvo.
Saka kudzoka kwamapurisa hakunyatsi kukunetsai munotambira henyu?
Kudzoka kwamapurisa ndochinhu chatati teo taita apply vose isu. Kana maihwa maprograma taimbotaura pamugwagwa kuti zvedu wei katinoudza vanhu dhiraivha kuti usapinda rudzi robhoti, hapana munhu ari kumuona ari kumusunga. Izvi zvinotoda kuti batai vanhu, zvinotoda kuti mitemo yose, kana kuti mukaona mitemo yekubhotswana naichangamiri yetraffic offences, negligent driving is 15,000 pula. Kuno kune mudhiraivha akatsika mwana patedestrian crossing akanzi $200. So we are actually saying as people on the ground, the traffic offences and penalties in Zimbabwe are too lenient. Mapurisa ngaauye vabate vanhu, vanhu vakabatwa vanoziya kutara mhosva kana kuuraya vanhu kwavari kuita. Saka isu tiri kufara setraffic safety council kuti aiwa maeias ari kuramba achiitwa consolidated, roads dzichigadzirwa, mapurisa achibata vanhu, traffic safety council ichidzidzisa vanhu, zvichienda zvakadaro.
Ko nyaya dzaimbopomerwa mapurisa dzezvechioko muhomwe nouori?
Nyaya iyo yaingova kuchipomerwa. Ndinodaira kuti ivo vemapurisa nguva vabata vatauriri vachataura nezvenyaya yeuori, kana nyaya iyi vanoiziva. Ini handingakwanisi kutaura uori kuti kumapurisa kunouri, ndotaura vanhu vedu isusu vatozivisa vatosangana navo. Munoona chinonzi uori pavanhu vedu, uori mwana wamai vangu hauna munhu wani. It takes two to tango. Tisu tine mhosva nekuti mota dzine mhosva, dhiraivha anenge aine mhosva, zvaakatakura zvine mhosva. Ndo vanhu vanoita masikuru aiwaya.